ndadzavenzwa kunzira kwangu inini pandakatanga kunzira nguve hondo as my commander. Ndadzavenzwa is just a soft spoken person yauya anoda zvinhu zvomunyararo. Ndadzavenzwa munhu anganga asingadi nyaya dzezvaonini. Ndadzavenzwa munhu uya angakamirira vanhu. I still remember chaiko kuti munomu ari ku cabinet ikoko kupanyaya zvinwa akambouza cabinet yezvinwa achiudza kuti anoda mvura yokukami jemu iye nganotora kapi yakaimwe iye mvura iyoyo. That showed kuti munhu angakamirira vanhu. Tinoona kuti tarasikirwa chaizvo chaizvo negamba risingatsvagi kuti anodhikeya nani. Vese vanodhikeya magamba vadiki kuna Dzayenga. He was the only person angasara ari commander of the country. Nangagwa akatrena na Dzayenga pasi. Nangagwa under the command of Dzayenga.
Vamanyadza, tipeyo pfungwa dzenyu pana vaDabengwa. Makamboshanda nawo here munguva dzehondo idzi?
Sterik, ndisiniya vedu aya. Sterik. Ndoda kudai vaDabengwa kufa kwavo, it's an end of an era, the end of an epoch. Ndikureva kuti ini, he was both a nationalist, vira vachirumba yezi kuna NDP. He was also a revolutionary. Aka create Zipra. Zipra kuti inini quality yavo inotikubvira perception kusvika unflinchingly kuramba vari consistent panyaya dzekuti ngatichinje zvinhu muZimbabwe vachisiya nzambi struggle tinkakanga nezvemanegotiation zvese izvo vakanga vari a brilliant strategist kusvika aga 1980 kozeti hawo machinations mama wa history yakazoita betray vamwe vaishanda navo voita tena against yokuvabiyedwa kuzanila kwataiva vakutena vachiti tadzika vazombo kugwai chaiko dzika vazombo sei ivo vakanga vari muhanga achidzika dzito dzivapatanga voita joint military council yenzi kumbeya kuti navo ikaita kudipa tii navo ukozonidzadzisika vazombo sekuno zvakasingazivi kuti vakange vaine ami yavaitungamira yezipura. Anyway, that's something else. Asi ndikutaura kuti inini, yes, he was an unflinching revolutionary fighter. Aikwanisa kubatanidza vanhu izvo zvizvi pakupedzisira pavakanga vachitaura apa vakaita revelation yekuti vakanga vatobvumirana nana Comrade Tongogara kuti takuenda kunofoma ami imwe chete vari kuLancaster. Vakazvitaura izvo vaitaura kumajournalist kuti aifanira kuti inofoma one army kura kuti vakanga vari visionary yekuti kumusha uku hakungaendwe kune maami maviri ozochekurutiza kuti aite maami matatu. Izvo vakanga vasingazvide, vakanga vari prepared asi ndobvazoitwa betray namaivhendi zvaakazoita zvazvo. We are so sorry to have lost luminary. We have lost Monajene, the galaxy of immortals. Kazikanga takutaura history yestruggle for democracy and liberation. Vanga vari consistent.
Todzoka kwamuri vamukanja vamanyadza vataura nyaya yekumboshungurudzwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi. Muchitaura navo vainzwa sei nezvakaitika mumakorai?
Kutaura nezvake zvinotopa kurwadza. Unobva washapa unotangira nepaunomufira nokuti he was just munhu angane focus. Munhu angachida kuti dai nyika atongwa kubva pakutanga chaiko nezve yakatsika panyaya yedevolution. Zvakare munhu uyo angakatarisira kuti deno nyika angakagara zvakanaka. Vese vakangoinda kuchiupo chemaliberators kusunungura nyika. Aizofa zvake akatambanuka kana nemawar veterans vasina dambudziko. Nomumwe munhu ana engineer nanomiakre chidongo nyaya yemawar veterans kuti vawane mari dzavo kuti vazikanwe munyika. Saka naizvozvo tinoziva kuti Dzayenga akaindiswa kutorongo kuchinzi angachengeta zvombo. Zvombo izvozvo zvisina kuwanikwa mumba make but just because he was a future commander. ari zipura komanda handiye Dabengo akaindisa zvombo izvozvo kwazvakanowanikwa ikoko. Saka iye nevamwe vake vakangoka vatwa chete because they were a threat kuzani nokuna nhongo ikoko kuti nyika haifanirwi kuti itongwe nenzira iyoyo. He was just suspected kuti iye pacho zvake anogona kuzofurirana nemauti ezipura kupandukira hurumende kwete kuti akachengetesa zvombo. But he was just a humble man. Abuda haana kuda kutsiva nokuti High Court yakamuti iwe discharged kuti haana mhosva. Abuda ipapo haana kutsiva, akada kutorera ipapo paakabudira achivaka nyika achiendera mberi.
Todzoka kwamuri vamanyadza tichipeta chirongwa chedu ichi. Tiri kuonawo kuti zvimwe zviri kurwadza vakawanda ndezvekuti vanga vaakunorapwa kuIndia nenyaya yekuti zvipatara zvemunyika hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Harisi dambudziko hereri kune mimi vakarwa hondo kuti zvamakarwira zvacho zvinenge zvisiri kunyatsosadzikiswa?
Apo ndopanotonyanya kurwadza chaiko. Apo ndopanonyanyisa kurwadza nokuti onaika patakarwa isu hatina kurwira poverty yatanaye kana ivo vaDabengwa patakambosangana navo pane umwe musangano. Vaitaura kuti vari kurwadziwa chaizvo 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 chaizvo. Nyaya iripo ndeyekuti ii revolution iyi tisingadi kumbowanza mashoko yakahijekwa nevanhu vakanga vaine maindress asiri ekusunungura nyika asi ekuda kungoti ngatitsirei ngatitorei nzvimbo dzanga dzine varungu tichiita isu. Ivo vaakutopepa mazviri west dhani varungu ndo zvakonzeresa kudaro. Mukaona kuti munomu madhokuta tine mangani shuwa tinoyati madhokuta akatemwa akawanda voenda kune dzimwe nyika. Isusu vanhu tichida kurapa vanhu voenda kuIndia toita mahosipitari makuru chaizvo zvakaita vana paririnyatovayavaya asi haana chirimo haana mabhandeji haana mishonga. Zvinotonyadzisa izvi kuti nemaresources atinawo muno muZimbabwe kubvira pasunshine jaipo chaipo upfumi hunotadza kumanejwa zvakakwana uhu kusvikira here vanhu vaakuenda kunofira kunana India asi munyika mavo vakarwira kuti nyika isununguke. Kusununguka ukanga kuchireva kuti tinofanira kuita zviri better than varungu asi ezvine zvatoo wese. Saka izvo zvinotonyadzisa izvo kuti vadhimisa vanofanira vari munhu wafa vaine bundu pamwoyo.